Yo, Brixie.
Sorrow. Mwengi mwengi tapa ground anto diwa. Mwengi mwengi tapa ground anto bigwa. Chino mustata brains ake zazo biwa. Nyura manos pound of baiza sashimbiswe. Love your enemies, but uyeziva kuti my frenemies. Love your enemies, diwa vanto famba jena energy. Love your enemies, but uyeziva kuti my frenemies. Vanto pwanya ari mapila avamuvaka. Of course, kuisa pa list kungi menyu vanda mwari. Vanto pitre ya nekis, divana Judas, vanto maka. Ari mashoko, vanto ruta ruta bizu kana madis. No ma likes patagona, but isusu tuku vaziva. Isusu tuku zifila, kungi mafufu mucha ifira. But I only step up big, Jaja watch my step. But I only tara big, danger like we tell us.
Tamboisa ere tafura pamberi pawa vengi kozva vengi vatumodiwa waizi
mukaka wangu maisa soul mukuri tsoma tsoma kutsvaga pane foot. Love your enemies, but uyeziva kuti my frenemies. Love your enemies, ndivo vanotofamba zvichena energy. Love your enemies, but uyeziva kuti my frenemies. Love your enemies, ndivo vanotofamba zvichena energy.